nafura nemo mumatambudziko nemimipata yerufu hatigari panamo chikonzero anesu Jehovha mufudzi wedu hapana chatinoshaya hapana chatinotya akatanga nesu Mwari akafamba nesu I know God.